Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misure na udzaduza nasi chishanu kubumbi 6, 2018. Vaimbo wa mutungamiri we South Africa wa Jacob Zuma vomiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa nyaya dzehuori. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzoka kumusha vachiti vakasainirana neChina zvibvumirano zvinomwe. Izvo nyanzvi dzinoti hazvina zvazvinoreva kudzamara China yazadzisa zvivimbiso yayo. Mutungamiri weMBC Alliance vaNelson Chamisa vopinda muBulawayo mangwana kunoita musangano wavo wekutanga muguta iri. Mutungamiri weNational People's Party uye vari mutungamiri wemapato ari muPeople's Rainbow Coalition, amai Joyce Mujuru, vonyorera Zimbabwe Electoral Commission vachinyunyuta kuti sei vasiri kukokwa kumisangano inopindwa nemapato achikurukura nezvesarudzo. Dambudziko remari roramba richinetsa munyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuwanda kwakaita mapato ezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzichaitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai yanoti 909 AM, 4930-13860-6080-15580 ne-15460 kilowatts pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kuridza mumanzi nekukurukura nevatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.